munyori mutajamuka vadhiupe chipende manoti kunyange zvazvo pakatorerwawo mugabe masimba vanhu vaiudzwa kuti chinangwa chaiv chekugadzirisa zvinhu vati hapana chavaona chagadziriswa uye upenyu huri kuramba huchivava
tikukumbirisawo gavhumendi kuti inzwe kuchema kwevanhu inzwe misodzi yevanhu vaone kuti vangagadzira nyika yedu sei sedzimwe nyika kwatinoenda zvinorwadza munhu ari mustriti haasi kugona kurarama situation yatinayo saka ligasi yacho haichaoneka pavakati ito ligasi ngavagadzirise zvinhu zvavo vaiona zvaitadziwa nemukuru wavo inda kuno vakaiona kutadza kwake saka ivo chiri kuvatadza kuti vagadzire zvinhu vanhu vafare chii nekuti vakaziva kuti uyu mukuru atadza saka chakubvisa chinyatsogadzisa zvinhu saka ngavagadzirise zvinhu isetejamuka tiri kuti ngavagadzirise zvinhu gavhumendi ngaigadzirise zvinhu vanhu vawane kurarama kuri nani
asi izvi zvatsoropodzwa nemumwe wechidiki mubato rezanupf vachafadzwa mugwadi vachiti pakabviswa vamugabe zvaive zvisinganzi zvinhu zvichanaka ipapo ipapo vamugwadi vati hurumende iri kurwisa zvinhu zvakadai seuori nezvimwe zvisungo zvakarwirwa kuhondo yerusununguko kusanganisira kukoshesa nyaya dzebudiriro tajamuka inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kushaya simba kwemari yemarts dollar kunetsa kwemafuta edzimotikari pamwe nekusakwira kwemari yemihoro ndo yemamwe matambudziko akatarisanwa nawo nevana vezimbabwe vabwende vatiwo havasi kufara nekuti hurumende iri kutaura zvekuripa varimi vachena vakatorerwa mapurazi vasati vagadzirisa zvinobata upenyu hweveruzhinji zvakadai sekuwanisa zvipatara zvikwanisiro
gavhumendi inochema kuti haina mari nguva zhinji pavanobvunzwa zvinhu zvakakosha zvinobatsira upenyu hwekurarama kwevanhu asi pavanoda kutiko zvinovada kukongonzeta mawhite farmers tine zvakawanda madoctors upenyu hwavanhu madoctors ari kustrike achikumbira magloves vari kutadza kuvapa tiprovaidati imari ida kukombanisa mafamasi tikatarisa imari yakawanda hazvibatsirewo here kuti vakwanise kutanga vagadzira upenyu hwevanhu kuzvipatara vasati vakombanisa mafamasi
asi vamugwadi vatiwo sangano retajamuka harifanirwi kutaura nyaya dzevhu vachivapomera mhosva yekushoropodza nyaya yekupiwa kweivhu kuvatema asiwo vati kubato rezanupf chichemo chakatosvika kumukuru wenyika kuti dai zvaigona zvekupa mari kuvarimi ava zvambomirwa kuchigadziriswa mamwe matambudziko akatarisana nenyika pamwe nekuongorora kuti zvakakodzera here kuti varipwe sezviri pamutemo tajamuka yatiwo nhaurirano dzisine nezvemapato ematongerwo enyika dzakakoshawo zvakare munyika vachitaura pamusangano mumweyo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa mutajamuka vatinei munetsi vatiwo kana hurumende yakasarudzwa nevanhu inofanirwawo kuteerera zvichemo zveveruzhinji yozvigadzirisa vamunetsi vati veruzhinji vave kugara vakashungurudzika mupfungwa nekuda kwenhamo
vavo kana vakaelektwa nevanhu vana vezimbabwe hurumende iri iri kana iri hurumende iri pamutemo ikaelektwa haifanira kumbuisisa kodzero dzechi dzevanhu inofanira kutorwa zvichemo zvevanhu vanhu vaende kumberi vanhu vari muzimbabwe vatambura tatai nhau yeiyoyo nhau yechii every day is stress hakuna peace munyika muno nezimbabwe mudzimba uma hakuna mufaro matambudziko ekei
tajamuka yati kana hurumende ikasagadzirisa matambudziko vachatora matanho ekuratidza kunyunyuta kwavo munguva shoma inotevera ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.